Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro. Zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro, zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chayo chayo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire. Asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads aatro, asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica. Handizivi kuti maenjinia ari kupaona sei. Anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa, saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarayiridzi, varayiridzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varayiridzi vakakwanisa kudzoka kumabasa, asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi. Vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here, kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakuchingokonzeretera nematoilet chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa rikana rikuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa, asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo, asi izvo zvino zvazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuurisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zvatingataura kuti dai tabatsirwa nazvo ndezvekuti vanoda kutibatsira vacho ngavauyewozve nguva ichiripo, nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira. Vamwe vari kuda kutsvaka vanhu vasina pekugara, after 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga maakuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo ichinga zvichidiwa hotipo. Pasaiya vachiseregeta kuti toda vanhu 25, iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezvo, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga riri reemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paya, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.